Ngepamfera pekuti leader we-government team anove Minister of Finance, Professor Mthuli Mube, vanga vane imwe commitment yavanga vainayo nhasi yanga isingavatenderi kuti vakwanise kuve pamusangano iyoyo. Saka neizvozvo tazofambisa musangano wayo kuti uitwe neMonday next week. Tatsvaga dhete riri pedo pedo kuitira kuti tisarasikirwa nenguva yakawanda.
Asi tichitaura nevatungamiri vevashandi vezctu vari kutiwo vanenge vasina kunyatsopiwa chikonzero chekuti musangano uyu uendeswe mberi, vachingoti vangonziwo waakuitwa nemuvhuro. Zviri kufamba sei?
Zvinogona kunge zvadaro iri made mistake yaitwa neoffice yeminister of public service, labor and social welfare. Asi dai vanga vangobvunza kuti sei zvadaro vaide vaudzwa sematauriro andiri kuita yaya. Ndofunga tsamba dzekuudzwa kwavo dzinofanira kunge dzakabuda nezuro kana kuti nechipiri vachiudzwa kunzi musangano uyu hauchafambi semarongero atakanga taita. Chikonzero chaivepo chaifanira kuti vaudzwe, ndi chikonzero chine udzamu nepamusana pekuti government inenge ichifanira kuve iri well represented musangano iwoyo, ndi avo minister avo vefinance and economic development ndivo vanolida the government group musangano weTNF. Zvakare nyaya yatanga tichifanira kuti tizotaura inyaya inoenderana nekuti minimum wage inofanira kunge iri papi, uye kuti mari yepasi pasi inofanira kuwanikwa nevashandi munzvimbo dzakasiyana siyana, zvichisanganisira zvakare vashandi vehurumende